Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wechitatu chikumi 27, 2018. Makaterera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti hurumende inofanira kuongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika makore gumi adarika pamberi pesarudzo yepresidential runoff iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa uye vamwe vasisina pokugara. Kupasa kwebhiri rokuvandudza zvirango zvakatemerwa vamwe muZimbabwe neAmerica koratidza vakawanda kuti nyika iyi yakazvipira kutsanurudza ukama hwayo neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokanzura musangano wavo wekuhwange. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti hurumende inofanira kuongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika makore gumi adarika pamberi pesarudzo yepresidential runoff iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa uye vamwe vasisina pokugara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veMDC vakaita savaInoki Mukudu vanoti mhirizhonga yakaitika iyi ichizere mundangariro dzavo, vachitidai hurumende yavaEmerson Mnangagwa ikaona kuti sarudzo dzemwedzi unouya dzaitwa pasina mhirizhonga yakadai, iyo yavanoti ichiri kuvabata pamwoyo.
Inini panyaya ya 27 June 2008, chandinofungidzira ndechekuti sarudzo segore rino hazvifaniri kudzokoredza zvakaitika mugore raJune 2008, nekuti sevamwe vanhu tiri vevamwe vanhu vakasiya misha tichitotiza nekuti kwakwapiswa kudzimusha tikatosiya mhuri dzichitambudzika.
Imwe nhengo yeMDC vakuda kwashema tibhiri vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Mnangagwa ite urongwa hwekusangana nevakapona neburi retsono pamhirizhonga iyi.
Ndinotarisira kuti kunofanira kuva nekutaurirana chokwadi chakaitika, tozotora danho rechipiri kuti mavanga yayo apodzwe, zvingava kuburikidza nekukumbira ruregerero nekugamuchira kuti takasangana nedambudziko, kunyanya kuhurumende yavamunangagwa, nekuti kumavictims edambudziko raJune 27 wakawanda wacho ndingakutaurira kuti vanotoziva kuti vamunangagwa ndivo vanga vari pamberi kwekutyora kodzero dzevanhu.
Mutungamiri weboka reMDCT iri vaNelson Chamisa vanoti bato ravo pamwe nevatsigiri vavo vachiri kushushikana nezvakaitika izvi. Mutauriro wavachamisa vankululeko Sibanda vati vachamisa vachagadzirisa nyaya iyi vachiti vamunangagwa vazvitadza sezvo vaiva mumwe wevanhu vaiva muhurumende yakakonzera mhirizhonga iyi pasi peutungamiri hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakazobviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Ndosaka MDC ichiramba ichiti iyo president Nelson Chamisa achiramba achiti ngatiitei a truth and reconciliation process inoita kuti vanhu vataure chokwadi nezvavakaitwa nevakaita vacho vataure kuti akaita zvakati, vachitaura zvekuti dai hurumende yatanga kutaura nenyaya yekuti kubatsirwe vanhu vachiri kutambura zvichibudikidzira nenyaya yevhiolensi yakaitwa munyika muno kubva 1980 kusvika nguva dzino. Asi nokuti nhasi June 27 for us and for the president it's a dark day.
Mumwe mfundisi wecheche Apostolic Faith Mission, mfundisi Rogers Conrad Tekwa, vanoti vedzisvondo vane basa rakakura kwazvo rekubatsirana nehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya iyi.
Government irresponsibility yayo iyo ngairege kuda kuzama kutungamirira kuti iyo ndo yakaoffenda, yoda kutungamira zvaida kuita Matabeleland. Matabeleland yakaoffenda vanhu, wo create an office yekuti wadaunta healing. Healing haikwanisi kuitwa na offender. Inoitwa nevanhu vari machurches tiripo, vanhu vanoona matamwari vari munyika munomu. Like in South Africa and many other countries, machurches ndobasa ravo rekurapa mavanga evanhu vanenge vakakwara.
Hatinawo kwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaObert Mpofu kutinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Asi vaMpofu, avo vanove zvakare munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato riri kutonga reZANU-PF, vakati sebato pamwe nehurumende vakazvipira kuita sarudzo dzisina mhirizhonga rwendo rwuno. MDC inoti pane nhengo dzayo dzinodarika mazana maviri dzakapondwa pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna Chikumi 2008. Vanhu vazhinji vakapisirwa misha, vamwe vakatiza kwavaigara vachinotsvaga upoteri kune dzimwe nzvimbo. Mhirizhonga iyi yakakonzera kuti vaimbova mutungamiri weMDC Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vabude mumakwikwi esarudzo iyi vachiti zvaisaita kuti vagozotonga makuva. Izvo zvakazopedzisira zvaita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa iyo yakapera muna 2013 pakaitwa dzimwe sarudzo dzinonzi neMDC dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kupasa kwebhiri rokuvandudza zvirango zvakatemerwa vamwe muZimbabwe neAmerica mukomiti yeSenate yenyika nezuro kunoratidza kuti nyika iyi yakazvipira kunatsidzurudza ukama hwayo neZimbabwe. Gordon Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupasa kwebhiri iri, mukomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reSenate yemuAmerica nezuro, munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana, vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti America yave kutora matano ekugadzirisa ukama hwayo neZimbabwe. Vamangwana vati iri ndiro donzvo rehurumende yavamunangagwa, vachiti Zimbabwe iri kuda kudyidzana nenyika dzepasi rese. Mutauri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube, inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwai, vati chitsvambe chave chehurumende yavamunangagwa kuti iite zviri kudiwa mubhiri rakaturwa navaJeff Fleck naSenator Chris Coons kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vari muZANU-PF neAmerica zvibviswe.
Saka zviri pakati peZimbabwe, pehurumende yekuZimbabwe yana vamunangagwa inova hurumende yeZANU-PF, ndo vakine zvavakaitirana nehurumende yekuAmerica. Asi nyaya dzakanga dziripo mukati mazvo zvose dzaiva nyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzesarudzo, ndo zvinhu zvakanga zvichinyanya kunetsa munyika munomu.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vati kupasa kwebhiri iri richienda pachinano chepamberi zvinoratidza kuti komiti yeSenate iyi ine shuviro yokuti America neZimbabwe dzive neushamwari hwakasimba. Vagwede vati zvakaitika izvi zvakakosha chose sezvo zviri kuitika apo Zimbabwe yave kuita sarudzo.
Tingangoti zvasarira vamunangagwa nehurumende yavo kuti vatevedzere zvavakapromisa. Tinorangarira kuti vaFlake navakunzi vakauya muno muZimbabwe vakasangana navamunangagwa, vakange vapromisa vamunangagwa nehurumende yavo kuti vachaita maelectoral reforms achaita kuti Zimbabwe ive nemafree and fair elections. Asi kuti takaona pasure apa vaFlake navakunzi vachiti zvinhu zvakapromiswa kwaingwe yokutaura chete, pane zvakawanda zvisati zvaitwa. Zvavanotarisira iwo
vati vanoona America ichibvisa zvirango zvayakatemera vamwe muZANU-PF kana vamunangagwa vakaita sarudzo dzakachena pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Vamwewo vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati zvinodiwa neAmerica zvinhu zvisinganetsi kuita zvachose.
America haina zvainoda, inotarisira kuti isusu sevana veZimbabwe tinge tichizvisarudzira pasina mbonyikidzo, pasina zvinhu zvakawanda zvinotimanikidza kuti tisakwanisa kusarudza vatongi vedu murusununguko. America chainoda ndechekuti tinge tiri vanhuwo vanosarudza vatongi vedu murusununguko sezvavanongoitawo.
Mubhiri ravo vaFlake navaKunz vakatara zvinhu zvakati kuti zvavanoda kuti zvitevedzwe nehurumende yeZimbabwe kuitira kuti mutemo wakadzikwa neSenate yekuAmerica muna 2001 weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act uvandudzwe. Zvimwe zvacho ndezvekuti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena, kuwanisa vanhu kodzero dzavo, pamwe nekuvandudza raramo yevanhu munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. VaFlake navaKunz vakashanyira Zimbabwe mwedzi miviri yapfuura, apo vakasangana navamunangagwa vemapata anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira, vachida kunzwisisa nekuzvionera nemaziso avo kuti zvinhu zviri kufamba sei muZimbabwe. Bhiri iri rave kunozeiwa mudare reSenate uye rikapasa rinobva rasainwa nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vange vaungana muHwange Stadium vakamirira kunzwa mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vachitaura varwadziwa zvikuru mushure mekunge vaudzwa kuti vaMnangagwa havachauyi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vasvika munhandare iyi nenguva dzekuma 7 mangwanani vachitarisira kuona nekunzwa kubva kumutungamiri webato ravo reZANU-PF. VaMnangagwa vange vasvika mudhorobha reHwange nechikopokopo nguva dzekuma 11 mangwanani vakaparura kuvandudzwa kweHwange Thermal Power Station muHwange mekare. Studio 7 nevamwe vatori venhau vemapepanhau nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana varambidzwa kuve pachiitiko ichi zvichinzi kwange kuchidiwa vakakokwa chete. Chikopokopo chavaMnangagwa chazoonekwa chichipfuura nguva dzekumasikati nechekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenhandare. Sachigaro weZANU-PF kuMatabeleland North vaRichard Moyo vaudza vanhu kuti vaMnangagwa vachakwanisa kuuya kumusangano wanhasi. Hapana chikonzero chapiwa navaMoyo kuti sei vaMnangagwa vasina kuuya pamusangano wavange vachitarisirwa. Mumwe mutsigiri wechidiki weZANU-PF angozvidoma nezita rekuti Justice ati arwadziwa zvikuru sezvo ange akatarisira kuona vaMnangagwa mbune kekutanga muupenyu hwake.
Ndasvika mudhaekumaadhavezekuma 212 svika pana ndakuona iti but ndotunesika kuti hakuti havachauya wai. That's a disappointment. I just don't know. I didn't know what I was going to plan.
Mumwe murume uyo asina kuda kudomwa nezita ati anoona chiri chinhu chisina kunaka uye chinoratidza kuzvidza vanhu kuti mhomho yevanhu iswere yakamisirwa pasina.
Ndotoona kuti hazvisiri fei vanhu vakauya vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana ndotika kumaruwa uko tine chinangwa chokuona chipresident. But tatogara kubvira makuseni tichitakamirira kusvika iye zvino zvatovema 2-3 totoona kuti president havasi kuuya. So tarwadziwa zvikuru, tarwadziwa.
Asi vamwe vanoti kutadza kuuya kwavaMnangagwa pamusangano wanhasi kunogona kuve nechekuita nekutyira upenyu hwavo mushure mekuputika kwebhambu kwakaitika munhandare yeWhite City muBulawayo pakupera kwesvondo. Munhandare yeHwange mange mune masoja anepfuti pamwe nemapurisa ane imbwa idzo dzange dzichishandiswa kusecha vanhu vachipinda munhandare. Ndakamirira Studio 7 muHwange, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kunongedza munwe kuchikwata cheG40 kuti ndicho chine chekuita nekutewa kwechombo chakaputika kumusangano wavo kuBulawayo nemugovera svondo rapera. Vachitaura nenhepfenyuro yeBBC nhasi, vaMnangagwa vati fungidziro yavo, kunyange havo vasina umbowo, ndeyekuti vanhu vakarwadziwa nehurumende itsva ndevechikwata cheG40 kusvika pave neumbowo hwekuti ndiani akaita izvi. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutungamirwa nemudzimai wevaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe. VaMnangagwa vati hapana chikonzero chekuti vadzike mutemo wokuomesera zvinhu munyika sezvo chiitiko ichi chisingakanganisi mamiriro ezvinhu munyika. Studio 7 yaiza kubata mumwe wevanonzi vari muchikwata cheG40 uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vati vanga vari pakamanikidzika kuti vataure. Hatina kukwanisawo kubata mutauriri webato re-NPF Vagelas Maurire. Mukuzia nenyaya iyi, jongaka ndee miri we Studio 7 abata nyanzvi munezve matongerwo enyika uye vari mukuru we Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Vamunangagwa ndi president wenyika. Saka kutaura kwavo kunofanira kunge kuri informed neongororo inenge ichiitwa nemasecurity apparatus enyika akafanana nepolice CIO nearmy vanhu mapati security. Asi tinoda kukurudzira president vamunangagwa kuti zvakaitika kubulawayo zvinofanira kutarisiswa pachokwadi zvoinvestigetwa nemapazi anoita mainvestigations akadzama. Mapazi iwayo anoita mainvestigation anofanira kuti kana aona zvaona ochikwesena vanhu, okwesena vanhu vanoitwa kumatare. Matare ndiafanira kuzopronounza kuti munhu ane mhosva here kana kuti munhu haana mhosva. Hatidi kuti paitwe politics munyaya yakaipa sezvakaitika kuwatch stadium. So ndeiveriri hateirai. Saka tinotarisira kuti kana ariwo maonero avo vamunangagwa vachiinfomiwa nesecurity apparatus yenyika, ndinenge ndichitarisira kuti mutemo utore matanho awo kuti paonekwe zveshuwa kuti vanhu vakaita zvindevava here.
Asi zvingatarisirwa here kumutungamiri wenyika kuti ongororo isati yaburiswa kuti yawana chii ivo vaakutonongedza munwe kune vamwe vavanenge vasingawirirani navo?
Aiwa, bhati zvando zvagara ichiita mazuva aperayo kwaimbozvitsvangira yaita zvakati zvakatotanga nokuzapu zvichingodzizeni mhosva dzaitwa nezano chiita zvinhu zvaiyeka zvainzi zvaitwa nezapu zvaingonzi zvaitwa neopposition MPP chiuya yainzi yaii para mhosva zvisina kumboita zvitaurwa nemutungamiri wenyika. Asi mukatara mhosva dzose dzekubva kuzapu kusvika kuMPP hapana kana munhu wani akakonvictiwa akapika mumajera achizi ndeaita zvinhu izvi.
Tanzwawo vachivimbisa kuti chiitiko ichi hachisi kuzoita kuti munyika muiswe mutemo westate of emergency. Tingatarisira kudaro here?
Aiwa, state of emergency haingakwanisi kuitwa because chinhu chinokwanisa kukondeliwa. Ende mukationai vamunangagwa ichambati hatizodai vanenge vachitoziva zvinhu zvichitoitika munyika nomupati. Pamwe ndingakumanyira ngori G40 asi pane vamwewo vanhu vasine neG40 vanenge vakazviita.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7, tinotepfenyura tiri kuWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vakumbira nhengo dzebato ravo reRepublican Party dziri mudare reparamende kuti dzipasise mutemo wakanangana nokushandura kupinda kwevanhu munyika iyi, kunyange hazvo vaine muono wekuti vanopikisa vebato reDemocratic Party vari mudare reSenate vacharamba kuutambira. Mutungamiri we South Sudan va Salva Kiir neva panduki vasainira na chibvumirano cherunyararo nhasi icho chichatanga kushanda mukati memaawa makumi manomwe nemaviri. Chibvumirano ichi chatsanirwa nehurumende zvichitevera musangano wakaitwa pakati pavaKiir nemutungamiri webato rinopikisa vaRiek Machar muKhartoum, guta guru reSudan. Mutungamiri webato reBuild Zimbabwe Alliance vaNoah Manyika ndive umwe wevanhu vari kukukwidza musarudzo yeutungamiri wenyika. VaManyika vanoti ivo nebato ravo vakasiyana nemamwe mapato nekuti vanoda kutungamira kwete kutonga.
Inende muchizvarwa chemuZimbabwe, ndakakurawo ndichiendawo kuchikoro ndisina kupfeka bhutsu sevamwe, tichiverenga nekenduru uyezve tikakurawo mumba medu tichiona kushinga kweavo vaiti aiwa tofanira kuchinja maitirwo ezvinhu muno muRhodesia nguva iyoyo. Vamwe vangazive hama yangu baba munini wangu vainzi Robson Manyika ndo vamwe vekutanga vakaenda kuhondo 1963.
Mungadhudzei pamusoro pebato renyu?
Bato redu isu reBuild Zimbabwe Alliance rakatanga nekuti isu takanga taona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika nemuno munyika kazhinji kachona hazvipihwe mukana wokuti zvishandewo kuti nyika yedu ibudirire. Takaona kuti pane vashoma vanenge vachitaurawo kuti toda kuita gutsa ruzhinji, asi chokwadi ndechekuti harisi gutsa ruzhinji, inongori gutsa ivavo vari muzanu neivavo vanonzi vakanga vari kuhondo, asi vanhu vakawanda vachitambura. Saka tazvionawo izvozvo ndokubva tafunga kuti aiwa tinofanira kuti tiite musangano wokuti munhu mwana wese wemuZimbabwe anogona kuti awane mukana wekuti ashandire nyika yake.
Rakarerekera kupi bato renyu?
Hatisi kurudyi kana kuti kuruboshwe aiwa, asi isu tinoda kuita zvinhu zvinoshandira Zimbabwe. Zvinhu zvachona izvozvo zvinofanira kunge zvichiita kuti makambani ashande, zvinofanira kunge zvichiita kuti avo vari kuda kuita zvinhu vanoda kurima, vanoda kuya muno munyika munomu kuzovhura makambani nezvimwe zvakadaro, vachizviita zviri pamutemo vakwanise kuzviita.
Chii chakaita kuti mufunge kupinda mumakwikwi eutungamiri hwenyika?
Ini chakaita kuti ndide kupinda mumakwikwi eutungamiri hwenyika kutaurira ichokwadi vahwande ndechekuti tinoona kushaya hanya kweavo vanonzi vatungamiri, uchiona kutambura kukuita vanhu iye zvino.
Dr. Manyika, se muchiti imimi ndimi muri nani pana vamwe vese?
Handiti tukurwira yatinoti demokrasi. Demokrasi inoda kuti ngapave nemukana wokuti vanhu vasarudze uyo munhu wavanofunga kuti ari kuunza mazano anogona kuvabatsira. Kana tadaro hazvina basa kuti vanhu vacho vangani 1000 here kana kuti 100 here, aunza mazano anofunga kuti anoita kuti vanhu vafunge kuti magariro avo achachinja, ndiye achasarudzwa nevanhu.
Sei muchifunga kuti bato renyu ndiro rine mhinduro, ndiro rine maanswers ari kunetsa Zimbabwe?
Isusu toda kumira pachokwadi tichiona kuti zvinhu zvinogona kubatsira vanhu ndezvipi. Pane vakawanda vanogona kusimuka vachivimbisa zvinhu zvakawanda wanda, isusu hatisi mukuvimbisa mumakwikwi ekuvimbisa vanhu zvinhu aiwo, asi tikuda kuti tinyatsotaurirana chaizvo nevanhu chokwadi. Ini ndingati ichocho ndo chimwe chinhu chinoita kuti tisiyane nemamwe mapato.
Chii chamunoda kuitira Zimbabwe?
Ini chandinoona chikuru ndechekuti ngatidzidzise vanhu vedu kuti vasarudze vatungamiriri vano kwete vatongi. Mutongi anoita zvaanoda, mutungamiri anonzwa kutambura kwevanhu, otsvaka zano rakanaka rinobatsira munhu wese.
Vari kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance vanowa Manyika vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muAmerica zviri kuungana mudunhu reKansas zvichipinda musangano uri kutanga nechishanu uchipera nemusi wesvondo chikunguru 1, 2018. Musangano uyu uchange uchishandiswa mukupangana mazano ekusimudzira mumwe wevakatanga Build for the Future makore mashanu apfuura uye vari mufundisi wesvondo United Methodist Reverend Jacob Tozoona Maforo vaudza Praxedes Jeremiah weStudio 7 kuti vari kufara nokukura kuri kuita musangano wavo gore negore. Vanhu vekuZimbabwe vachiwana mukana wokupana mazano panyaya dzeupenyu.
Musangano wedu uyu unonzi iwo Building for the Future Conference. Yakupinda mugore rechishanu, saka tiri kupemberera kuti tasvitsa makore mashanu eBuilding for the Future Conference. Saka in conference yatinoita gore rega rega musvondo rekupedzisira remwedzi wechitanhatu. Musangano unowanikwa iwo kuWinfield, Kansas, muno muAmerica.
Ndevapi vanhu vanokokwa kuuya kumconference?
Tinokoka wese zvavo vanoda kunga vari pakati pekukurudzirwa neshoko raMwari ngavauye. Makuwerere nechikonzero chekuti tinotora mukana iwoyu watisingaoni mazuva ese sevanhu vagere muno muAmerica, mukana wekusangana tichiwadzana tiri pamwepo. Programu yedu inewo zvakare mikana yekuti kune vaya vane mabasa avari kuita kuZimbabwe vauye vachitaura nekukurudzira vamwe, nekuti nguva zhinji vanhu tinokanganwa kuti takabva kupi kunei, tovarayirwa nezvakawanda zvatinowana patyo nesu kana tiri kure nekumba. Kune vane mabasa avari kuita gore rega rega munhu anouya achiratidza kuti gore rapera ndakanga ndiri papa, gore rino ndaapapa. Saka mukana wekuudzana kuti tinounganidza sei mari dzingadiwa, zvinhu zvingada kushandiswa, vamwe muri kuzviwana sei?
Yegore rino conference iriko rini?
Conference yegore rino inotanga musi wa29 June, toti isu 30 June, tozopedzisira musi wa1 July. Saka tiri kuti kune vanga vasati vaunzwa musangano uyu, huyai kumusangano unonzi Building for the Future Conference. Vanhu vazhinji vanousanganisa nemamwe, kune nemapato ematongerwo esenyika, but yedu programu iprogramu yevanhu vane chishuwo chekuti zvavari kuita zvinobatika zvikurukurwe pamusoro pezvazvo.
Dingindira remusangano.
Dingindira remusangano wedu ratinokurudzirwa naro isu rinobva kubhuku riri muBhaibheri raMapisarema chapter 127 verse 1 inoti kunyangwe muwaki akawaka pasina Jehovha unowaka pasina, kunyangwe mutariri anotarira pasina Jehovha unotarira pasina. Saka tiri kuti isusu pane zvese zvatiri kuita kubatsira misha yedu, zvikoro zvedu, nyika yedu, tikazviita zvinhu zvose izvozvo tisingatarisi nekutsvaga simba kubva kuna Jehovha, zvinongoperera pasi, ibasa rinofira mumaoko edu.
Tombotarisa zvabuda kumitambo yeWorld Cup kuRussia. Germany yakundwa 2-0 neSouth Korea, ukuwo Sweden yakunda Mexico 3-0. Switzerland iri kutamba neCosta Rica, ukuwo Brazil ichisangana neSerbia na 8 maneru. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika muna 2008. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti hurumende inofanira kuongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika makore gumi adarika pamberi pesarudzo yepresidential runoff, iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa uye vamwe vasina pokugara. Kupasa kwebhiri rokuvandudza zvirango zvakatemerwa vamwe muZimbabwe neAmerica kuratidza vakawanda kuti nyika iyi yakazvipira kutsanandura ukama hwayo neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokanzira musangano wavo wekuhwange. Tasvika kumagume echirongwa chedu, ndokusiyai nomufaro. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington.
Soku isika tisenda baku VOA.